changu ndinonzi Charlene Mawarire. Ndichibva kuZimbabwe tikauya kumusangano weku World Expo tikaenda kuZimtrade Investment Forum. Tadzidza zvakawanda nepamusaka pekuti zvii zvinodikanwa kuti tiendese zvinhu zvedu kunyika dzakasiyana-siyana, especially iko kuno kuUAE. Vatiratidza maareas ari available for vanhu vekunyika kwedu kuti vaikwanise kuimporta zvinhu, vachinyanya kutaura nezvechikafu. Vakatidzidzisa nezvehalal kuti kana uchida kuunza nyama kuno unozvifambisa sei.
Imi mungati semudzimai ndezvipi zvanyanya kubatai uyezve zvamuchazokwanisa kunge muri kuita sebhizinesi?
Ini panyama pandopandibata chai, because ndaona kuti kana une mombe dzako kana mbudzi dzako uchidzichengeta zvakanaka, ukakwanisa kugadzirisa mafacilities ako kuti aenderane nezvinodiwa, unogona kutoiendesa mombe dzako kunyika uchitambira mari inonakidza. Ndozvanyanya ndifadza izvo.
Hello, ndinonzi Faith Niran, ndinobva kuUK. Ndakauya kuZim Ladies of Dubai, yakaorganizwa naAbigail Magwenzi.
Zvii zvamungati makadzidza pamusangano uyu?
The conference yanga iri yebusiness, and ndakasangana nemagovernment officials, ambassadors, maministers of women and youth. Ndakabatsikana zvekuti ndakateerera how kuvhura maaccounts while tiri kudiaspora, my bank accounts. Ndaona kuti as women takubatana.
Makadii zvenyu? Zita rangu ndinozvino Maguma Chazwi. Ndiri one of one wakaattenda Slim Women to Dubai yakaorganizwa naPastor Abigail Magwenzi. Takadzidza zvikuru, tikasangana nemaministers, tikasangana zvose maambassadors. Takadzidza zvikuru about women empowerment. Nini chikuru chandakadzidza nezvebusiness, zvokuti vakadzi they can do it mubusiness.